Petinti cheki kana kuti bonus kana kuti kutenda kupera kwegore inyaya iri part of my contract yevashandi vakati wandei munyika munomu vashoma zvavo vanobhadharwa nekuti kambani gore iroro yaperforma zvakaita sei asi vakawanda zviri pachibvumirwano tingati icontract of employment kuti munhu anotambiriswa a certain check kana kuti anopiwa inonzi bonus kupera kwegore tiri kutarisira kuti zvinhu zvakadaro zvinofanira kuramba zviripo kusvika nguva yekuti vanhu vanenge vakagara pasi votenderana kuti zvakadai hazvichakwanisiki kuzochinjwa contract hatisi kutendera nyaya yekuti munhu mumwe chete anomuka makuseni achichinja maconditions of employment emumwe munhu kusina mvumo saka hatisi kutarisira kuti hurumende inomuka makuseni ichiti macivil servants gore rino hapana bonus ivo vanomirira macivil servants varipo vasina kudaidzwa kugara navo pasi vobvunzwa votaurirwa kana iri hurumende ari employer vobudisa mabhuku ake anoratidza kuti aiwa kupera kwegore zvisetisi check haikwanisi kubuda nezvikonzero zvakati munhu ongofunga ari ega materms and conditions of employment hochinja hatitenderani nazvo izvozvo
asi muri kutarisawo here mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi
havasati vataura tinovashandira kuti zvinhu zvakamira sei hatisi kubvuma kuvafungira kuti mvura haina kunaya hatisi kuda kubvuma kuti zvinhu zvakavaomera tingatarisa ndopamuenzaniso yemabhanga ngatitarisa yemastatistics aripo anokuratidza kuti mabhanga apo ruzhinji runogona kuva ruchichema kuti gore rino kwange kwakaoma zvinhu zvakatooma asi manumbers anoratidza kuti mabanks akaita masuper profit zvinoreva kuti haisi mabhengi ega akaita masuper profit iba makambani zvakati wandei panguva yakadai ari kuita masuper profit zvasiwai muchiona kuti mamwe maprizes anomuka makuseni four times than the original price business yakagara vari vanhu vasingatambiri cost yese kana tingati i2% iyoyo iri kudiwa namutuli nyuve haisi kubhadharwa nebusiness iri kubhadharwa nemaconsumers saka business hapana zvayakarudza maonero edu ndokuti isisi ndisi tinogara tisina mari tiri vashandi varombo
ko tarisiro yenyuwo yakamira papi mune mamiriro akaita zvinhu mune zveupfumi
hatisi kuona zvinhu zvichitasika kunaka nenyaya yekuti maonero edu akatosiyana zvakandonyika maonero yemunhu ane imba ine mabhedroom 20 nemotokari 20 ari mumwe chete haazogoni kufanana nemunhu anorara nenzara saka vaya vana mutuli nevamwe vavo vagere zvakanaka vari kutifungira isisu hatisi kuona kuti mutemo vanenge vachiti ndiyo ichasimudza zveupfumi wenyika unotobudirira